A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 15th, 2018, where today we are discussing about the status of women in the country a year after the ousted former president Robert Mugabe. We're also going to be looking at what transpired in Harare today, where MDC President Nelson Chamisa held a press conference on his stance on an invitation by the Commission of Inquiry investigating the August 1st shootings for him to appear before the Commission. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Yebo ke kulabo abafuna ukusixhasa kunqoqo yethu leyi, you can join our discussion by phoning us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
We are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Thank you. If you're just joining us today, we are talking about what transpired in Harare today, where we saw MDC president addressing reporters in Harare today. Mr. Nelson Chamisa said he would not appear before the Commission of Inquiry as requested by a letter of invitation extended to him today, unless the president Emmerson Mnangagwa is also invited.
And remember, the Commission of Inquiry investigating the August 1 shootings invited MDC leader Nelson Chamisa to respond to allegations that he incited the violence that left six people dead. Chamisa said he will only attend if President Emmerson Mnangagwa is summoned as well to give evidence.
Let's take a listen at what Mr. Chamisa said in Harare today.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other, because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
Tafunga kupangu kuda pavati pfe vamunanga kuvati pfe nemufaro patoto ona kuti vati pfo nyika yaponja neruvengo rwokuti unosvika kuti muna akakukwikwidza akasaita kuti nyika yave nemhirishonga anotozama kuti mune runyararo tichiragidzira muti runyararo iwo unoita dambudziko naye saka izvozvo ndopatava pokuti tichada kuona tsamba yatapuwa iyi kuti ivo vari kushedzwa here vachiwinga vari kushedzwa here kana vachishedzwa tochiona manje kuti zvinhu zvinofamba sei nekuti kana vasingashedzwi kureva kuti pane dambudziko rokuti tane kuti commission ine kwayakarerekera kana isina kwayakarerekera chero akangotaurwa zita kana vari kuti vanoshedza vasi vakataurwa zita inanyira chokuwanda.
We're listening there to President Nelson Chamisa of the MDC at words that he spoke at a press conference in Harare today. Star.
And let's also take a look at the violence that occurred on the 1st of August, soon after the elections.
Thank you. No, people are scared. They're just beating up people around.
Oh, yeah, I'm moving over there.
Now, those are some of the incidents of violence that took place on August 1.
Meanwhile, Studio 7 and the United States Embassy in Harare and the Media Center held a town hall in Mutoko today to discuss some of the challenges facing the residents of the area, which is popularly known for its black granite, which the residents say is not really benefiting the people. But we'll bring you pictures and voices from the people of Mutoko as we move on. Over to you.
Yebo ke abasanda ukusixhuma lamhlanje sicubungula udaba lokuthi umnumzana nesenchamtsa limbonile lamhla ekhuluma lentathele izindaba esithi yena ngayi kuma phambi kwekomishini esimbizile anti liyayikhumbula ikomishini ka ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ecubungula udlakelo lwenzeka ngemva kokhetho abantu betshengisela besebeswele isineke sokuthi belindele ukuthi impumela yokhetho ibinjani. Ngakho simzwile-ke umnumzana Chamisa sithi kayi kuma njengoba emenyiwe ukuthi ayi kuma phambi kwale ikhomishini ngoba esithi kungani laye umongameli Mnangagwa engabizwanga, kungani umsekeli wakhe laye umnumzana Chiwenga engabizwanga. Engani nje umuntu othi yena bayameyisa ngokuthi abuye, ngakho ukuthi kasoze ahambe ukuthi ayikhuluma kule commission. Esibona abasekeli be-MDC abaningi besithi isekela konke okukhulunywayo, kungani okuningi kwakhona kusekela uhulumende, njalo bafuna ukugcona ibandla le-MDC. Simzwile njalo ekhuluma umnumzana Nelson Chamisa sithi yena hayi labo abahamba batshengisela babe senza ubula, kwakungafanelanga betshengisele ngoba babe vele bengani bazibizela bazi okhela amalahle ekhanda. So ngakho ke sizayolucubungula lolu daba ukuthi kambe besitshoni lapha umkhokheli we-MDC. Njalo siyathemba ukuthi isikhulumeli sakhe ngaphambilini kwalokhu ukubuya kwethu lapha umnumzana Nkululeko Sibanda uthe uzabuya azosichasisela konke obekukhulunywa umkhokheli webandla lakho ukuthi ubesithini. Ngakho-ke sizazwa okuningi njalo lani nxa lifuna ukumbuza yona liyakwazi ukuthi nguye umlomo kamnumzana Chamisa, lingatshaya ucingo-ke kwenza ukuthi likhulume laye usomlomo wakhe. Sizaphinda njalo ke sibethe udaba lokuthi kambe khona vele isimo selizweni sinjani lokhe kwakhutsha wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kodwa ke singa ixoxi lo mnumzana Sibanda njalo singale tolikeli ngolimi lesishona ukuthi kwenzakalani. Asizweni ke ingxoxo esike saba layo lo lesakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona David yena ke ubesemhlanganweni eMtoko lapho umsakazo wenu weStudio 7 ubuqoqe ingxoxo labahlali bakuleso sigaba ukuthi bekhulume nje okubakhathazayo umphakathi khona phana. Ngakho ke bakhulumile ngingasoze ke ngithathe isikhathi esiningi, uzachasisa ke umnumzana David ukuthi yiluphi udaba obelusegodweni.
Abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ne-week or two kuyabe kule by-election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF. So ukubuya kwabantu lama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela le ndawo nokunenzeki lokho okunye okungenzakala after ingxoxo. Isuke from amaphali abade besincedisa izikhuluma ade zisincedisa yaya kakhulu ebantwini ade bebuyile ibade bekhuluma kakhulu bethesa amavizi abo. Isikakhulu indaba ye-granite mining le yindaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga. Ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulunyweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni nabantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yibo abantu abalusupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona labo ade bekhona bathi bazoba approach abebonisane labo ukuthi into le ayisimedi mina nginalithola ama token of appreciation wona lawo aso ma token of appreciation awe community okuthi ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi be contribute something towards the community development. So akungani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singasole ukuthi from your discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibili ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abamayini granite yakhona.
Lapho-ke lizwe umnumzana Nkosikhona David ohlala eHarare obesemhlanganweni weMtoko wena ubuqoqwe yi-Studio 7.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chemadzimai pano pa Women's Roundtable tinokukokai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika, tiri kutarisa kuti madzimai pane here zvavandudzwa munyika kubvira apo pakasiya basa vaRobert Mugabe. Tatova negore chiitiko ichi chakaitika. Tinotarisa kuti panguva iyo ino gore rapera ndipo patakaona mauto achienda iwo kuBlue Roof kwavaRobert Mugabe vachisvikonokomberedza ikoko uyezve vanhu tikazovaona vachifora vachipinda mumigwagwa. Asi tichange tisvakare tiri kutarisa isu zvaitika muHarare nhasi apo taona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo nevatori venhau vachitaura ivo pamusoro pekukokwa kwavaita kuCommission of Inquiry iri kutungamirwa navamonhlante vekuSouth Africa kuti vauye ivo kuzotaura kuzopindura nyaya yavari kupomerwa kuti ivo ndivo vakakonzeredza mhirizhonga ii. Asi vachamisa vachiti ivo havasi kuzomira pamberi pecommission ii kana vamunangagwa vasinawo kusheredzwa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nhasi. Saka pindai muchirongwa munoziva zvekuita kana muri kuda kuti tikufonerei. Ibvai manyora nhamba dzenyu makaisa zvakare kodhi yenyu kuitira kuti tikwanise kukubatai. Kune rimwe divi Studio 7 yawanikwa iyo ichiita hurukuro nasi yatinoti town hall kwa Mutoko uko vawanikwa iyo vachitaura nevagari vemunzvimbo iyi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vagari vekwa Mutoko vanga vari kuchema chema vachiti ivo kunyangwe hazvo pane dombo riya rinonzi black granite rinowanikwa iro richityerwa munzvimbo iyi ivo havasi kuwanikwa vachiwana choruviri kubva kwariri. Saka regai tiende timbonzwa kune hurukuro yanga iri kuitika ikoko kune vamwe vanga vari pamusangano uyu.
Ini ndinoitwawo Mercy Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno Mamutoko, tikada kutarisa black granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka, hadzina kumira zvakanaka. Saka zvinonipa mubvunzo yekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi? Tiri kutadza papi isusu? Todini sevanhu vemucommunity?
Ini ndetwa Steven Zenda ndabva kuwadi 19 kuchije kuchibeta kudzasuku. Sismesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo. Pandinoda kuti ndizivo kuti imimi sezvo mati muri mutungamiriri we something muno Mamutoko. Nyaya yegranite inobenefita mba constituents ese here kana kuti eMamutoko tine, I know kuti tine 3 constituents dziri muno Mamutoko. Granite inobenefit ava 3 constituents idzodzere kana kuti inobenefit 1 constituent inowa ine mamines yai at granite?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo hanzvadzi. Isusu handiti tiri kuona kuti granite iri kutorwa richiendesa kuna naGermany kunzvimbo dziri overseas kure stereki kwariri kunoita zvakanaka richibenefita nyika yese yeikoko. Saka Mamutoko munomu kuti tingoti 1 constituents iyoyo chete ibenefiteka, ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobenefita nemutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena zvichinyatsokuitwa negwara kwaro. Zimbabwe ingadai iri pane imwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema zvekutoti mutoko yese inofanira kunge ichitobenefita including Zimbabwe yachona. Tisati tomboenda kunze kwesoko nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma, but mari yaya iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo.
Ndinoitwa David Chakombera. Inini yangu hausi mubvunzo asi kuti ndakutaura nevanhu vekwaMutoko. Black granite yakangofanana negold, yakangofanana necopper, yakangofanana nemadiamonds. Takawana madiamonds I think roughly around 2009. Vazhinji tinoziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yavana upfumi. Botswana iri kurarama nemadiamonds asi vari kudistributa upfumi huya huya zvakanaka. Inini ndotanga nekupokana futi nepfungwa yekuti black granite nemhaya yekuti iri kuno kwaMutoko ndeyedu kuvanhu vekwaMutoko. Black granite ndeye munhu wese wemuZimbabwe. Munhu wese wemuZimbabwe anofanira kubenefita kubva kublack granite. But chinoti tadza kuti tibenefite kubva kublack granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii? Ndo mubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza. Tingadai tiri kubvunza.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kune vagari vekwaMutoko. Tamboti tikupeiwo zvanga zviri kuitika kwaMutoko nhasi tisati tadzokera zvedu kune nyaya dzezvematongerwo enyika. Tiri kutonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga vanova ivo mutauriri wavaNelson Chamisa vaNkululeko Sibanda varipo panhare pari zvino. Asi ndichati vatange kutaura naStandakile tozodzoka zvedu kwavari tichinzwa kuti zviri kumbofamba sei panyaya yekudaidzwa kwaitwa vaNelson Chamisa kuti vaende ivo kucommission yekuongorora nyaya yemhirizhonga.
Yes, my first question to you, Dr. Sibanda, is we all heard MTC leader Nelson Chamisa saying those who demonstrated and to use his words were very stupid. And what would you say to that? What exactly did he mean?
Well, firstly, he didn't, and I don't like, denials, because denial suggests that there's something to regret or something untoward. But if we are to be frank to ourselves, he did not say that anybody is stupid. He said the idea, the timing, which is what he meant, he said that at the time, the timing of the demonstration wasn't helpful to his idea of how that right should be exercised in terms of the impact it would have especially if that demonstration was being held before the results, even if they were being cooked up before they were announced, because obviously that had an implication on what you do immediately after, or what you do immediately after the fake results are actually announced. So the president had a different opinion around that, and he accepted it. And he said at the time, contemporaneously, that look, these people have a right to demonstrate. They don't have to get go ahead from me or from the police. It is if they are frustrated with the process. This is the history of Zimbabwe. But I don't think it's a damn good idea to do it now. And that's what he repeated today. And I think that you know, he should be you know, people should be grateful that in this day and time you have a leader who's willing to tell the truth, to be honest and upfront with the people of Zimbabwe. He said that at the time. I don't think it's a good idea to do this this way. I would have done it differently if I could do it. And he stood by his opinion at the time and also said, look, I'm a lawyer, a human rights activist, a democracy activist, and I will accept that these people, even though some of them may be members of my party, have their democratic and unalienable right to demonstrate, present petitions, and so forth. So you have here a leader you can trust in, leader who also does not always want to walk in front and accept that people have their rights.
Uh-huh. Siyayibonga le ingcazelo nje ungasichasisela njalo ngamafitshane ngolimi lesindebele ukuthi njengoba uchasisa lapho ukuthi yebo utshilo yini umnumzana Chamisa ukuthi abantu abatshengiselayo yiziwula njengoba sithi hayi wabe sithi umcabango nje ibula hayi athi ukuthi abantu yiziwula ungabachasisela nje lokho abangazwisisi isingisi.
Uthele uPresident Chamisa ilanga elakhethwa ngabantu abatshengiselayo ukuthi batshengisele ngalo ngaleso sikhathi wayegcikazanga cabanga ukuthi belilanga elihle njalo eliqondileyo elingaletha impumela engcono kumbe elingenza ukuthi lokho ababe kufuna kwenzakale ngendlela ababecela ukuthi kwenziwe ngayo. Watsho njalo ngaleso sikhathi ubuye waphinda njalo phakathi emphakathini ukuthi hayi bo, mina kangizanga ngibe lesikhathi engacabanga ngaso ukuthi ukutshengisela ngelanga latshengisela ngalo abantu bekuyinto elokukhalipha okukhulu kangako.
Yes, siyabonga-ke. Ume khonapha ecingweni sizaphendu kako.
Aiwa parizvino regai timboteerera zvataurwa navachamisa nhasi pamusangano wavo tisati tadzokera kuna vasibanda timbonzwa kuti vari kuti chii.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid. Because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other. Because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
Tafunga kupamu kuda pawati pfe wa mnanga kwa wati pfe ne mfalo. Patuto unatu wati pfo unika ya ponja, nelu wengo, rukutu unosuka uti muna. Kaku kukwiza. Aka saita kutinyika yewe ni mirishonga. Anto zama kutume nelu nyara, tichirake zira mutu nyara, iwo ni itadamu ziko nae. Saka izo zwe izo, ndo patawa po kuti tichada kuona tsamba ya tapu wae. Kuti iwo wari kushiezi wae. Wachi wenga wari kushiezi wae. Kana wachi shiezi kwa, tocho wona manje kuti sumishinu famba sende. Kana wasinga shiezi, kule wa kutipane damu ziko. Rokuti tano kuti commission ine kwayakarerekera kana isina kwayakarerekera chero akangotaurwa zita kana vari kuti vanoshedza vasi vakataurwa zita ina nina chokuwanda.
Aiwa apo tiri kunzwa mazwi emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avataura nhasi muHarare. Regai tiende kuna vasibanda tinzwe vankululeko sibanda mungatipo here kuti vachamisa vanga vari kurevei pane zvavataura izvi nhasi.
Vachamisa vanga vachitaura kuti commission yakaiswa mashandiro aari kuita haasi mashandiro anoratidza kuti inogona kubuda nezvinhu zvinenge zviri pachena uye zvisiri zvainenge zvinenge zvakarongwa nevakagadza iyo commission iyo. Saka vanga vachiti aiwa dai yakaitwa nenzira yakati siyanei nezvatiri kuona nguva dzino. Munoona kuti zvezvi commission yacho iri kungoteerera magenerals nemapurisa achingotaura zvinhu zvisinganyatsonzwisika zvisina kana kusingarakidze pfungwa. zvekuti munotoonawo kuti vari kunyepa nokuti pane mavhidhiyo, pane mapicture, pane vanhu vakaona zvichiitika mutaraunda. Aiwa, kati akaona masoja achitouraya vanhu ukatarisa mavhidhiyo, anoratidza vanhu vachiurayiwa nemasoja, asi komishini iyoyo inongonyarara ichiudzwa nemasoja kuti hanzi vanhu vakazofa neimwe nzira. Isu hatina kumbotomboshandisa kana mabara, hatina kana kutombosvita vanhu, takasvita kumusoro.
Mm-hmm. Pane mumwe ari kutedza pano paFacebook page yedu ari kuti iye anonzi Jerry Mbiri Viri ari kuti vasibanda vachamisa should apologize the way he put it today is not right. Munoona sei ipapo?
Ndinofunga kuti vanhu havade uye vanhu havasati vajaira mutungamiri usinganyepe unotaura chokwadi. Vachamisa varamba kuti vanzi ngavanyepe kuti vaifunga chine zvakaitika musi wa1 kubvira pakupinda kwakaita vanhu mustreet kuzosvika pakazourayiwa vanhu. Vachamisa vakataura vakati budira pachena isi kuti aiwa, inanga asingafunge kuti taifanirwa kuti zvaifanirwa kuti zvinhu zvifambe nenzira iyoyi, nekuti mukatora vanhu mukavaisa mustreet nhasi, ko maresults akabuda akabiwa mangwana toita sei? Vanhu ivo vakanira ndovamagusa mutaundi. Ndo mafungiro aita President Nelson Chamisa iwayo, vakataura muvanhu munguva idzodzo. Nhasi vakati toda kutaura chokwadi kuti ndaifungei paitika zvinhu izvi, nekuti vanhu vanofamba vachingonyepa vachiudzwa nezano kuti ndo zvaitwa navachamisa izvi. Vakati ndoda kubudira vana vemuzimbabwe pachena kuti ndakafunga kuti zvakaitwa izvi zvaazvisina ungwaru, zvaazvisina kunyatsoongororwa kuti vanhu vatarise kuti zvinhu zvatirikuita izvi zvinogona kuzotiita sei, kuzoita sei mangwana, zvinokanganisa sei remangwana. Saka ndinoti dai vanhu vafarira izvozvo kuti tawana mutungamiriri unoda kutaura chokwadi usingade kunyepera vana veZimbabwe. Izvozvo ndo zvairehwa pataikampena paye vachiti gamuchira izvitsva mazuwana kazvitsva izvi, vanangogara vachiti politics ndeya vanhu vanonyepa, vanhu vasingade kutaura chokwadi, vanhu vanongoda kungodiwa chiro pakunyepa. President Chamisa vati handidi kudiwa nekunyepa, ndoda kumutaurira ichokwadi. Vataura kana vasingafare nazvo ngavajairi kuti pava nemutungamiri unoverenga Bhaibheri, pava nemutungamiri unoda chokwadi, vachagara vachinzwa chokwadi. There is not a single day ramuchati President Chamisa vapinda meeting nanhingi nanhingi nanhingi, pavabuda panza apo vazobuda vakanyepa. Hazviiti, hazvisi zvakaitiwa.
Wa, tinotenda. Vasibanda, asi musati maenda zvenyu mumbonotaura naStanda, ida kubvunza kuti tichiona kuti tapinda gore mushure mekubviswa pachigaro kwava Mugabe, imi munoona sei mamirira akaita zvinhu munyika pari zvino?
Zvino kando zvataurwa kana president Chamisa zvavakataura sera nezero vakazvipama zvenezero kuti aiwa, kamaona ka kuti kubvisa vamugabe yanga isiri nyaya yekuti tirongorwisana navamugabe, yaiva nyaya yekuti pane system, pane maitirwo anoitwa zvinhu asina kwira zvakanaka atofanira kubvisana nawo. Onai zvezvinhu zvataita zvakaitika ziya pava nekutambudzika kwekuti vanhu vakapinda vacho vakutoita zvinhu zvakatoipa kukunda zvaiitwa namugabe, zvokuti vakupinda kana mumastreet vachipidza masoja achiuraya vanhu, pedzepo vonyepa, pedzepo voti tavakuda kusunga vachamisa ndo vakaita zvakati nezvakati. Ivo vachamisa vacho vasina kana chimwe chete chavakataura kana kuti chavakaita musi iwoyo. Pakaita vakapinda mumastreet vachidemonstrata, vachamisa vakati vane kodzero yavo vasiyei kana vachida kudaro, but ndandisingade kuti vadaro, ndaifunga kuti vambomira. Masoja aiwa, masoja anodii mustreet anouraya vanhu. Vachamisa took the right decision, pese pese zvavakataura musi iyo zvanga zviri right sikana nhasi zviri correct. Ndokutungamirirwa naMwariko.
Aiwa, mumbobata makadaro, mumbotaura naSasa.
Yeah, benzisati singubu zikuti manje lokho kukhulunywe ngumnumzana Chamisa ngabantu lokutshengisela, aliboni ngani kungaphazamisa amacebo azayo nxa selifuna ukutshengisela njalo, nxa sokutshelwa abantu ukuthi bengatshengisela, njengoba sibona abanye bengani bathi abakuzwisisanga kuhle kumbe khona lizachasisa?
Abantu abaningi abawuzisanga kuhle ngabantu abezano, ngoba phela nakhonapho ngelanga lokutshengisela kwabantu upresident Chamisa wakhuluma waphuma egcekeni wathi hayi, abantu abafuna ukutshengisela balelungelo labo elibhalwe kusisekelo sombuso welizwe, akekho loyedwa olemvumo yokubatshela ukuthi ngeke benze lokho. Ngakho ngoba yena eliloya njalo engumkhokheli ohamba okhulele kakhulu kudemokrasi, njalo thanda ukuthi ilungelo labantu libe ngelihlonitshwa ngurhulumente langumuntu wonke nje jikelele, wathi hayi, abathanda ukutshengisela ngabatshengisele kodwa kwanamhlanje mina ngivumelani labo ngithi ngabe baqale bama khonokho kuliqinise kwakutshoyo upresident Chamisa ngibone ngani namhlanje ku-history yelizwe leZimbabwe sesifike esibangeni sokuthi okokuqala sesithole umkhokholi owenza as a politics ame ngeqiniso ongaqamba amanga kusubu ezingaka abantu besithi hayi asifuni kwezinto zepolitics abantu bepolitics baqamba amanga kanjani kanjani namhlanje selithole umkhokheli othi hayi mina ngizakhuluma iqiniso ukuthi ngesikhathi kusenzakala linto yikho lokho ebengicabanga mina angisoze ngiqambele abantu amanga ngoba ngisithi ngifuna ukubathabisa mbe ngifuna ukwenzani abantu abathanda ubukhokheli bukapresident Nelson Chamisa kufanele namhlanje bajabule kakhulu ngendlela yokuthi bathole umkhokheli ongaqambi amanga loba sokutheni yinto entsha leyi into yobukekayo njalo simo uNkulunkulu ukuthi lize leZimbabwe lisuke labusiswa ngendlela yokuthola umkhokheli obunje.
Ngamafitshane ungatsho njalo ukuthi kungani ubona ingani kuzaba linyathelo elihle yini ukuthi umnumzana Chamisa engayi ku-commission leka umnumzana Khalema mhlawumbe ukuthi akhulume yini ukuthi kwenze njani sibonile khuluma lapho ukuthi kaseyikuya nxa umongameli Mnangagwa la engabizwanga ungasichasisela nje ukuthi kungabe kusichoni lokhu njalo kuzalincedisa njani njengebandla.
Kuliqiniso elihle kakhulu angithi ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi uPresident Nelson Chamisa abantu bakhona abangamzisisi abizana abazama ukungamzisisi. UPresident Nelson Chamisa uma ngendlela yeqiniso eme ngendlela yeqiniso usuka njalo athi yena hayi kungaba yini la yini esiyenzayo kasenzeni into elungisa elakusasa ngendlela eqondileyo. Kungabe kuyinto embi isitshengiselo esibi kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezizelwe namhlanje kumbe ezazala ngelinye ilanga ukuthi uPresident Chamisa ahambe kule icommittee i-commission ekwazi ukuthi ukuhamba kwakhe kuzasuka kukophela omunye umuntu kwela kusasa ukuthi ahambe lanxa izinto zingahanjiswanga ngendlela eqondileyo. Kungani uPresident Mnangagwa onguye owathumela amasosha abulala abantu engabizwanga ukuthi akaze laye azotsho ukuthi wathumelana namapolisa? Yini ubona ukukhona ukuthi i-commission le singalalela ukuthi kuthiwa abantu bezana bathe uPresident Mnangagwa kazangenze lutho kazangahambi kuyinto ofanele ihlumulwe i-commission ayikhona ukuthi batshelwe umuntu oqhathwe uPresident Mnangagwa ukuthi hayi mina ngenza ngedwa ngoba bengafuna ukuthi uPresident Mnangagwa laye angene lapha abuze imibuzo nxa bengafuna ukwenza izinto ngendlela eqondileyo bamamba amacele wonke ngendlela efanayo uPresident Nelson Chamisa asoze abe yingxenye yezenzo ezimbi ezifana lazelezo ezivulala umthetho kulize leZimbabwe. UPresident Nelson Chamisa liloya usebenza ngendlela yasemthethweni kuzo zonke isikhathi.
Tine mwe munyarikani wedu Mushare Linda Masarira veMDC yekwa Kupe yekwa Mai Kupe Miss Masarira tukunzwa muri kuda kutaura chaizvo muchitaura pane pamusoro pezviri kutaurwa navasibanda tipewo pfungwa dzenyu.
Ndinotenda makabikwa sisimavini vatereri vose.
Aiwa tiri wadi.
Chokutanga inini ndinowanzwa kuti tigare tiri pachokwadi sezvizvarwa zvemunyika yemuno muZimbabwe. Pane nguva yatinofanirwa kutamba politics nenguva yatinofanirwa kukoshesa upenyu hwezvizvarwa zvemukati menyika iyo. Pachitiko chemusi wahwani ini ndakapota ndatemerwa motikari pagedhi repaHICC ndichienda kuzeki command center nevatevedzeri vaNelson Chamisa vamwe vacho ndinotovaziva vakanga vakapeka regalia yavo pagedhi vandikazobatsirwa nevapurisa ndikazonopinzwa nerimwe gedhi. Zviri chiitiko chakaitika musi wahwani vachamisa kana vachita havachizivi vanorera nhema nekuti ini ndinozviziva ndinotoziva nevamwe vaitopa maprofesors acho mari yekuti vaende kunonwa mhamba kuti vaiende kunoita mishonga. Tine mavhidhiyo zvakare avaiti vachitaura kuti nyika ino haizotongeki haizogariki kana musina kugadzirisa zvinhu. Kune vazhinji vakange vakanyora vakaita mavhidhiyo paFacebook vakazobvisa vaona kuti nyaya yaipa. Ngatisaitei vanhu vekuti tinoda kuzvichenura zvakaipa chatinenge taita. chitiko chakaitika muswa 1 August was uncalled for, was unnecessary. Nekuti ma results ane mazuva mashanu anobvumirwa kuti agogona kunotaurwa mu electoral estimate mu Zimbabwe. Tambudziko rine vatungamiriri vemapato muno muZimbabwe nderekuda kushandisa vanhu kuti vakwanise kunorwa hondo dzavo ivo pachavo, asi kana ivo vanhu vachishedzera kuti tipatsireo kurwa hondo dziraramo rechouviri nemabasa, havawanike vatungamiriri ravo varipo pakuvati manyai nezvandiri kudai nini kana neagenda rangu. Chiricho chinhu chakaipa chinozoita kuti kana zvinhu zvine zvaipa votanga kurasha vanhu ravo vakuvashedza nemazita kuvakapusa. Chinhu chakaipa, chakaipa mazuro kwazvo.
Mombobata makadaro muzvare yemasarira. Tine muteereri wedu ari panhare. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinonzi Mrs. Bono, ndiri kuwindoko kuNamibia.
Taurai tinzwe.
Ini ndiri kuda kutsigirawo pane chitiko chakaitika musi waAugust. Ndanga ndiri kuZimbabwe ndakazviona zvichina toitika zvino zviya. Chakanyanya kuitika paipai ndechekuti vanhu vemuZimbabwe pari zvino vanhu varwadziwa neupenyu hwavararama kubva muna 1980 kusvikira iko zvinezvi. Hurumende yeZANUPF ichingodzvanyirira vanhu. Saka vanhu zvakaitika pai vakanga vatozviziva kuti our votes they are going to be stolen and chaidhileya kuti vaanaunse nyaya kuti veda kutanga vaba mavhotes. Vanhu vakapinda mustreet vanga vasiri vanhu vachamisa chete. Makapinda vanhu vese vakanga vasiri vezano chete. Mind you kwangu ine mapresidents 23 mapresidential candidates aikondesa vese vavo vakanga vaine zvavaitarisira outcome pamavota paelections. Of which vanhu vezano vakanga vagara vakutotanga kutoita zvinhu zvavo vabatana nachigumba netimu yekuzeki. Saka isusu sevanhu kutaura chokwadi pamberi paMwari tarwadziwa neupenyu hwatakararama. Isi takatobva kuno kuNamibia kuenda kuHarare kuno kuZimbabwe tichienda kunovhota. Voti iyoyo yaibiwa, voti iyoyo kutaura kuno kutadzoka beki futi kuno kuNamibia kuzosafa zvatanga tiri kungoita futi. Tanga takuexpectawo ebetter Zimbabwe tiri takanovhota isusu. Kuchinzi Zimbabwe yachiwanawo president anotyawo Mwari asina uropa mumaoko. At least tautyanisa unogara kuZimbabwe togarawo zvakasununguka munyika medu tobvawo munyika yevatorwa matiri munomu. Saka tauya kuZimbabwe the same thing futi ndozvavakada kuita. What happened this year, honestly speaking, vanhu tiri kurwadziwa taitarisira for a change. That's why makaona vachamisa vachiwana mavhotsi ane mutsindo. Chero havo vakaba kwavara muNangagwa ikoko nezeki yavo nachigumba wavo, they must know kuti mwoyo yevanhu iri kurwadziwa ende mwoyo yevanhu iri kuchema. Right now, yes, we are talking, makauya kuno kuNamibia kune mazimba asafode kungowana bhebhasi chete kudzokera kumusha. Vari kugara mumambashu because of the situation iyoyo yeZANUPF. Tiri kuvarwadza kuti kana vasadiwe they must just go ZANUPF. Vanhu vakatumwa vakavhota vakavhotera vachamisa vachamisa ngavatonge nyika. At least tomboona zvinhu zvichishanduka.
Muri ipapo
achada kuya kuZimbabwe because vari kuona kuti udyire hwembavha dzeZANUPF huri too much. Saka iko zvinezvi vadii kuti vachamisa vane maoko akachena vambopindawo titange kurarama zviupenyu huri noma hwatikamboraramawo kumashuro.
Maibhuno,
very worried neupenyu hwekurarama maZimbabweans are out of the country nevari muZimbabwe vacho even right now is as we are speaking one where they are suffering.
Muri ipapo Maibhuno, mungatimi upenyu hwemadzimai nyanya hwasanduka here mushure mekubviswa kwavamugabe? Tichiona kuti iro vhiki rino gore rapera ndo pakaitika kubviswa kwavamugabe pachigaro.
Inini hangu semudzimai ndichitoona kubviswa kwakaita vamugabe. Vamugabe vanga vasisazigudhu zvachose kwatiri madzimai. Kubviswa kwavakaita takapururudza takapemberera tisina kuziva kuti chataita tatora tai rimwe chete rine ponji rakaponja tisa futi parori tibvisa poti rakaponja tisa rakaponja. The situation haipana zvazvaichinja, otherwise zviri kutoita wese. Because zvinezvi isu taitarisira kuti dai kuchinziwa hurumende yachinja makambani akavhura vanhu votanga industry yotangawo farming yotangawo kusimudzirwa munyika medu then takuchikwanisa kuraramawo semadzimai.
Aiwa, mashoko.
Now, because zvinezvi zvikatova wese, inini hangu pana Munangagwa ndina chandiri kumboona chakachinja kana chiri nani. Kana Mugabe hapana chavaitinga vachatibatsira, vangavava wese. Situation iri muZimbabwe yangoda Mwari vatisiro munhu asina ropa mumaoko asi anotya kuuraya vanhu. VaMunangagwa vakaratidza matrukana zvavo musi wa1 because masoja akapinda nepfuti vachataka vanhu vasiri armed. Of which is a zvega zviri wrong whether kuti vanhu vavo vai demonstrate about it. He really knows kuti vanhu vari kuziva zvaitika and mashedzero maannouncer akaitwa mafoti vaitanga kuannouncer zvekumudzara bani emaharare achijambwa vachitanga vambobika of which vanhu takambovharwa kwenguva yakareba but now tangwara taneta nekuramba tichivharwa nevanhu vezanu pf. Pari zvinezvi vanhu vakunatsoziva chokwadi that's why vanhu vakapinda mustreet vaine hasha.
Aiwa, mashoko makukutu, muve nezuva rakanaka. Bye bye. Star, we're hearing there from our caller. She is lamenting. She's saying nothing has changed ever since Mugabe, you know, was taken out of power. And she's really saying that she feels that it's the soldiers who killed those people. And she, obviously, you know, she's saying she's in support of opposition leader Nelson Chamisa. And she says he should be given a chance to lead the country. But let's come back to you before I go back to Linda and Mr.
Yebo ke siyezwa lapho ukuthi bese lo mlaleli yena ubekhuluma sithi uthi yena hayi lokho kwasuswa uMongameli Robert Mugabe esihlalweni akukho okunengi okwaguqukayo njalo yena ukhanye sekela ibandla le MDC uthi lezana PF selehluleka. Ngemva kwalokho sizwile njalo omunye umhlonishayo tesilaye lapha unkosazana Linda Masarura ekhuluma laye engani uthi hayi ibandla le MDC lingakhuluma ingani limsulwa laye wahlangana lalo udlakela ngalelo langa ngo-August 1 njalo uthi abanye babo uyabazi njengoba la kulibandla iphuma kulo ukuthi bengabe ngabe MDC. Ngakho ke sizabuyela kuwe Mnumzana Sibanda ukuthi ungathini ngalokho okukhulunywe ngunkosazana Masarira.
Awu bakithi dadewethu, unkosazana Masarira sithi thina ngesikhathi esinje kweleZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi simfakele umthandazo kuNkulunkulu ngoba phela ukufa kwabantu asiyinto esingathi thina singazama ukuthi siyisulasule sisazi ukuthi kodwa abantu babuleyo ngubani sithi sidinga ukuthi siyijikele phaya siyifake phaya. Iqiniso yokuthi kukhona umuntu obelompopo ezitaladeni odubula abantu basichiya kabasekho kuleli lizwe. Uzwile umama ongasenamibhiya lapha ekhulume thina hayi bo abantu bebezondile bezongadingile ukumenywa ezitaladeni ngoba phela besesaba khona ukuthi baza kuye babuyele emva phaya abasuke khona belo mgabe bebona ukuthi bewokhulu kangaka bese sithola ukuthi akusuze kuswelakale kuzombuso welizwe ukuthi baza bebekhona phela ababasafuna umthandazo ababelokhu bethi hayi ngoba mina bengifuna ukungena ngaleli yena cele ngoba mina lezi sifungela kweli cele kuzamele kumele kungitshayele naleyo. Phela abanye abantu sebesutha kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi bahlale nje belomkhuhlane othiwa i-antichamiosis everywhere ngivele ngingaphiwa isikhathi sokuthi ke ngikhulume kufanele ngithi uChamisa wenze wathi sure
ongasichasisela ukuthi kuyini umkhuhlane lo
abidingi ukuthi umuntu abulawe. Laba bantu siyabakhulekela sithi uNkulunkulu makababone.
Yes, chasisela ukuthi umkhuhlane bani lo okuthiwa yi-antichamiosis.
Phela lo mkhuhlane we-antichamiosis yiyo le ukuthi umuntu wangikhona nxa engasathethisanga uPresident Chamisa usegula usukabe nomkhuhlane ukuthi asezwa kuhle angathi uyavula umnomo nje kuphela yinhlamba kulandaba ukuthi uPresident Chamisa utheni. Siyakuzwisisa, siyabakhulekela sithi nabakhokheli bezinkonzo kababazi abantu abagula nge-antichamiosis le.
Yebo, ubambe khonapho Mavila. She's saying there are people who are suffering from what he calls anti-chamiosis.
Wow.
Every time he says they open their mouths, they have to say something against his leader. I guess he's referring to Miss Masarira. They will go back
we'll
to her.
We'll give her a chance to respond, but we you have a caller. Hello? Hello?
Hello?
Hey, tukutaura nani uyezwe murukupi?
Murukutaura na Jablani kuno South Africa.
Taurai tinswe.
Makadi yenyu paAmerica.
Aiwa tiri wadimurisei ikoko.
Aiwa kuno kwakanaka sezvimavhela. Eh, anofuka nyari mudaro tiri kuinzwa takatirira mazuva ese atipfurwi pane Studio 7.
Oh, aiwa tinokutendai.
Inge chitera zviri kuitika kumusha kwetu nekuti kumusha.
Mhm, taurai tinzi.
Nyaya iri kuitika kumusha kwedu ndiri kuona kuti hurumende yavo Munangagwa kwakupererwa here kuyaita. Nechekutanga ndichambodzokera kumashure ndichitaura maererano nemutemo wakaiswa kuchidzwa kwemari.
Hamuchanzwiko hanzvadzi.
Hamuchanzwika.
Ya, taurai tinzwa moti gaga kuitira kuti titoro vamwe.
Tachidzwa ndichambodzokera masure ndichitaura pamutemo wakaiswa uyauyauya. Wokuti 10 years kana ukabatwa uchichinja mari izvozvo handizvo zvinogadzira kuti economic yenyika iite. Handi hazvigadziriswi nekuchinjwa nekubata vanhu vari kuchinja dzimari. Vanhu vari kuchinja dzimari vaya vanhu havo vatonetsikawo kwozoti kuna vamwe varipfumwa havo nevaminista asi vachinjiwa vamwe vacho vanhu vari kuzvitsvagirawo mabasa nekuchinja mune mabasa. Tochienda panyaya iripo iko zvinezvi. Nyaya iri kunzi vachamisa ngavauye vagozotaura kunana Mhlandi kuyakuya. Inini ndiona kuti vachamisa havafaniri kuti vaende kuyakuya. Kana kuri kuti zvoni vana vaMunangagwa havana kuenda kuyakuya zvina vachiwenga. Pakuti vachamisa tinge taa kutaura pachokwadi zvisiri zvokuti munhu anosaidira bato ripi ba. Vachamisa ndiwo munhu ane wanhu muZimbabwe muyamuya zvokuti kana nyaya vari kutaura yekuti vanosunga Chamisa zvarova kuti vasunga Zimbabwe yese kana vachiti vanosunga Chamisa. Saka izvozvo hazvishandi. Dai varegedza kudaro izvo vari kuita vatungamiriri wedu iko zvinezvo vairamba kuti vanhu havana kurayiwa nemasoja zvino zviri pachena. Makambozoonepi tete zvokuti kana uine wana wako mumba mwana oenda mumba obashuga mukicheni aine mashuga pamuromo oramba kuti hana kubashuga iyo shuga yapera mumba. Ndozvakafanana nezviriswa nehurumende kumusha kwedu. Iri kuramba zvinhu zviyakaita zvinhu zviri pachena zvisina zvokuti pane kuda kutsvagaba. Ende nekomishini yakaiswa yaMuhlande yayai handioni kuti yakanga ine chance yekuti ingauye kuti igozoita investigation pazvinhu zviri pachena kudaro. Murikuona zvobva zvatiratidza manje kuti nepamavhoti pacho hawaibvuma kubva pazvigaro kana vachiramba nyari pachina kudaro kuti kama kurova kuti pamavhoti isu taimbofunga kuti pamwe takadyiwa handizvo here. Asi iko zvinezvi takuzora kuti takahwina zvine mutsindo pakuti vari kuramba zvinhu zvipachena kureva kuti kana pamavhoti takange tahwina wakati iwo ndo wahwina. Saka nyika itongeki nematongekerwo akadaro. Ende iko zvinezvi zvavada kutaura kusunga Chamisa izvi wafanira kuti wasunga Zimbabwe yese. Nyika iyi haizofi yakatongewa wakaita zvavari kuita. Dai wanga vari wamuwanu ngavabvume kuti zvinhu zvinake munyika ngavabvume ngatibuda nepachena pakanyangara kwete kupomerana mhosva. Pane mai wamwari papa wekuna wangawati wari parunhare iko zvinoizvi wekuva mai kupe. Hawana icho anogona kutaura chinhu chinouya kumba nekuti zvoni mai kupe havadi kutomboona NDC newatedzeri wavo kuburikidza namaikupe newatedzeri wavo. Saka vanotongowenga basi kuti zvoni vachamisa wakazodai vachamisa wakazodai. Takanga takatarisa pamatv atinomboona vachamisa kuiva izvo kustreet baizvo.
Aiwa, tinotenda regai tibva taenda kuna iwo muzvare masarira. Tinotenda chaizvo, hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Ndatenda ngavataure chokwadi mai masarira vari gere kuenga.
Bye. Muzvare Linda Masarira, pindai muchirongwa tinzwe manga muri kunzwa zvazviri kutaura muteereri munoti.
Chekutanga sisimazve ndofunga chinhu chandinogara ndichitaura kuti dambudziko guru riri mukati menyika yedu nderekuti vanovhota havashandise pfungwa dzavo dzakazvimiririra kuti vanosarudza wekuvhotera. Vanotanga vatarisa vanhu vakaunganidzwa mustadhiyamu, havadzamisise pfungwa zvakare nekuti wavari kuvhotera akamiririra chii. Ndo dambudziko rekutanga ratinaro mukati menyika yedu. Chechipiri, tikanoti vanhu handei tinorwira kodzero dzedu kuti muzvipatara muve nemishonga, hakuna anobuda kuenda kunodhemonstreta. Asi munhu akanzi handei tinobvisa nhingi pachigaro kana kuti ini ndini mutungamiriri, vanobuda. Saka vanhu kana vasati vaziva chakavakoshera muupenyu hwavo vacharamba vari munhamo nematambudziko nemadzudzo avanhu. Chechipiri chandoda kutaura, solution yematambudziko ari muno muZimbabwe haisi muna Munangagwa haisi muna Chamisa haisi muna Tokozani Kupe haisi muna Noah Manyika. It is not in a political party leader. Solution ya muZimbabwe haisi mutungamiriri wenyika. Solution yematambudziko ari muZimbabwe iri muzvizvarwa zveZimbabwe. Kana zvinge zvagona kunobvisa majaketi emapato vagona kunomira pamwe chete sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe vachiti taneta nekuitiswa nevatungamiriri vemapato ndopa tichatanga kusandura nyika ino. Vanhu ngavakabatisisa ipapo ticharamba tichingochema tichemhisana nenyaya dzemapato. Vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe ngazvichivhura njere dzidzekese pfungwa dzizive kuti simba reutungamiriri nekutungamirirwa rwuri muvanhu kwete mutungamiriri webato. Ndodambudziko ratinaro uno muZimbabwe ndosamudyora chero kumakereke vanhu vanopedzisira vachiitiswa nevafundisi nemaprofita nenyaya yongofunga kuti umwe munhu achakubudisa matambudziko ako. Dambudziko riri muZimbabwe rinogadziriswa nezvizvarwa zvese zvemuno muZimbabwe kuti minda igone kunopiwa munhu wega wega anokwanisa kurima kuti kwanisa zvakare kuprodusa kuti mari ipinde mukati menyika ino. Pari zvino nyika haina mari ende mari haiunzwi naChamisa, mari haiunzwi naMunangagwa. Mari inogadzirwa nezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti tigogona kurima tivhure maindastri tive value addition tichere zvicherwa zvedu titengese foreign currency ipinde munyika. Kana pasina izvozvo zviroto zviroto zvekufunga kuti munhu mumwe chete anonzi mutungamiriri wepato achagadzirisa matambudziko ari muno muZimbabwe. Ini ndinozoda kumira pachokwadi kutaura chokwadi, handitauri zvemapato noti zvemapato hazvisizvo zvasandura matambudziko ari muno muZimbabwe. Chichagadzirisa nyika ino mumwe nemumwe wechizvarwa chemuno muZimbabwe achasimuka achiti ini ndakudogadzirisa nyika ino. Nekuti vanhu chavasinganzwisisa ndechekuti problem hombe yatinayo mukati menyika ino ikorupshen. Corruption haisi kuzanu chete, iriko kumapato ese, irimo kuzvizvarwa zvese zveZimbabwe. Saka ngatimbomirai kuda kupomerana kupotserana matombo titsvage wacho ari kuti iye haana mhosva, haana chakaipa chaakatadzira ikonomi yenyika ino. Nguva yatave yanguva yekubvisa majaketi emapato aya tione kuti tobatsirana sei kuti nyika iende mberi. Kuna nambuya vari kudoti tongovana vanabhudhi vagona bhinga kurimba vari kutambura vasatombobata kana mari mumaoko avo. Kubva 2000 mapato achingozvidzana kuti ndiwadai we should stop this blame game. Ino yanguva yekuti tibatsanesana neZimbabwe tigadzirise nyika yedu. Ivo vese vanoda kutungamirira ngavabvise majaketi emapato vagare pasi. Kana vati vaine zvipi zvekuti kana vachipinda musarudzo vari kuda kumiririra zvizvarwa zveZimbabwe. Indo zvakandikoshera izvi zvemapato zvemaelections akapfuura. Ndipo tamigwa ndakutaura zvakare zvemaelections muna 2022. Pari zvino ndakutaura zvekuvaka nyika ndo zvakakosha kuti vana vedu vari kuzvikoro vavana nemabhuku vavana nemakombiyuta zvavo zvichifamba vachidzidza kuti zvakanaka zvipatara zviine mushonga vanhu vachienda kumabasa mari ichipinda munyika mari ichiwanika mabhaga ndo zvakandikoshera pari zvino.
Mombobata makadaro
akaruza ndiani ngeimwe nyaya.
Mombobata makadaro, Mr. Sibanda, mombopinda imomo muchitaurawo kuti munoona sei zviri kutaurwa naMuzvare Masarira panyaya yekuti iyo ino yanguva yekutarisa kuti nyika yoenda kupi, munoona sei izvi?
Chekutanga ndinoti tinopa kutenda kuna Mwari nekuti minamato yedu inenge iri kunyatsofamba. Muri kuona kuti tabuda muurwere hwedu huya. Zvinofadza zvikurusa. Kasi ndinoti ni tiona zvekuti pane rimwe dambudziko rekuti pane vanhu vanotadza kuziva kuti ikonomi yenyika inotungamirwa nevanhu. Haingozviite ega kuti nyika iite sarudzo dzinoitwa ndezvekuti mune muchiti kubva musarudzo ino kunosvika musarudzo iyo tinenge tichitungamirirwa nevavava ndo vachagona kugadzirisa zveupfumi. Zvino mukati zvo hazvina basa, tinobva tashaya kuti tiri kutaura here nenyaya yekuti tawana mukanwa wekuti taure kana kuti pane zvakati kutukutu zvatinoda kuti tipinze mudariro mune vamwe vanhu. Zvisinei tava kuda kudza vana veZimbabwe kuti nyaya iripo ndeye kuti vachamisa vanoti nyika inogadzirwa ikonomi kana paita vatungamiri vanodiwa nevanhu vakapinda nedemokrasi uye vatungamiri vanomhanyisana nenyaya dzeuri, vatungamiri vanotivoka hatide kuti tidzinganise vatisingafariri, tida kuti vanhu zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvigare zvakafara munyika ya madzibambo edu. Tinoziva zvekuti tinoda kana muchida kuti economy yendere mberi, hamudi masoja anongopinzwa mumastreets achingouraya vanhu achiita zvaanoda vakatemba chinhuwani kuti aiwa tinogona kunyepa. Tinogona kuuraya vanhu nhasi todzoka mangwana. Makatitarisa kudai zvataura muteereri ataura pano kuti hapana muzimbabwe kana pasi rese rino anotofunga kana kufungidzira kuti masoja haana kuuraya vanhu. Vanhu vakazviona vaivepo. Vanhu vakapinda muzvipatara vaine mabara emaAK-47. Masoja akaonekwa achipura vanhu. Mutanzi tichanyetora vanhu nokuti tisu tine miromo muhombe kana tisu takaita sei toti hei vachamisa ndovadai, vachamisa ndovadai. Muti vana vemuzimbabwe vakapusa here? Zvinondirwadza zvikuru sakuwa vanhu vanoti vanoita zvekutonga kwenyika vachiti ivo vana vemuzimbabwe vese zvavo nokuti vakavhotera vachamisa vakapusa.
Mumbobata makadaro vasibanda over to you, sir.
Ngizwa kuthiwa silo umlaleli ecingweni ubhuti Alex. Linjani khona ngapha?
Sikhona sisiri njani?
Ye, lifona lingaphi?
Ngise-Johannesburg.
Kunjani eGoli?
Hayi, liyana manje kade kushisa kodwa manje ayiseliyana.
Phose lakho.
Uyazi ukuthi wena sisila indlela engibona ngayo nje kushuthi lana bhodi yama-leaders esinawo ngapha kuchamisa naye mnangakho, ngibona ngathi bonke nje ba-wrong bonke obayi-two. Angibona ukuthi ikhona i-solution ezoba khona kuyonke inkinga esibhekane nayo kumanje elizweni yokuthi kushota yonke into ekhona. I-economy yawa, everything vele ibukeka bonke banegama elibi emazweni. Ngoba uma uchamisa wayeyinkokheli yangempela eyayigonda ukuvikela abantu nokufuna ukuthi aphathe, ngiyakholwa ukuthi le ndaba yokuthi abantu bedemonstrate bedemande ama-results ama-elections yayinye iziyenzeke le nto uma ngabe yena wayevele egonde ukuthi ufuna ukuthi avikele abantu, ngoba wayevele esazi kwasekuqaleni ukuthi vele lapha kuzonakala vele. Ngoba uma sithatha nale nkulumo uChamisa aqeda ukuyikhuluma manje le yokuthi labantu laba benza wrong vele, abantu abangenangondo laba bangayenza into enjengale behlasela ama government yesakuthi vele iyabulala. Uyabona ukuthi manje useyishaya emuva, eyishaya phambili.
Ye, kodwa umzilo umnumzana Sibanda, kodwa umzile usomla wakho umnumzana Sibanda echasisa uthi kachonga ukuthi ngabantu uyakukholwa?
No, abantu bepolitiki vele bayisebenza ngaleyo ndlela ukufuna ukudida nje imiqondo yabantu, ngoba indlela vele abavikelana ngayo bona bodwa nje uyalibona nayiphutha lelikhona lapha kuchanisa ukuthi manje ekuqaleni i-OAU yeye yakhuza la BNDC ukuthi kayiyekele ukuthi ma idliwa kuma-elections iyope ekuchikekisayo. Ne-sakhet nakho iyaqinisa mpela ukuthi ethi abayiyeke le nto yokuthi bathi bona ngeekuchikekisayo. But ma ubuka khona manje uthathela ekuthenini umakhuphe uhlaselwe kangaki ngabantu abangabe-MDC, bahlaselwa ngisho ngaseni ngabeni ka-Tsvangirai. La kwaba yihlazo impela kwabona wonke umhlaba wonke befunda i-depression nje bambulale nje bethi bamshisele endlini. Ngitshele nje ukuthi lapha ngalesi khathi beyodimanda ama-elections ngale kube ngaye bakhole ukungena lapha kuzethi umonakalo bewuzodala lapha nawuzokwangakanani mawubhekile.
Hayi, siyabonga.
Exciting kahulumente amasosha akwazi ukuthi umgabe
manje isikhathi asavuma ukubana siqhubeke. Siyabonga ubhuti Alex yena osegoli, njalo sibonge isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ebesikhuluma la ekhona leNgilandi.
Tinotenda vanyarikani vedu vanga vari pachirongwa nesu nhasi. Tinotenda Muzvare Linda Masarira veMDC yekwa Muzvare Kupe uyezve navaNkululeko Sibanda vanga vari pano nevese vakwanisa kupinda muchirongwa. Tinokutendai muve nezuva rakanaka pano pachirongwa chedu paWomen's Roundtable. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare muvhiki rinotevera apo tichienderera mberi tichikurukura nhau dzemadzimai.
Yes, divaneni njalo ngevhiki ezayo livalelisayo ngusithandekile.